Chikodzwa chakabva kuna Sameo umtiti zvikwata zviri izve. Zvichangobva kuzorove maranjisi. Chakapinza France mufinal ye 2018 World Cup iyo iriko nesvondo. France yave kusangana nechikwata chakunda pane imwe semi-final iriko nhasi manheru pakati peEngland neCroatia. Muteveri weHighlanders Vasipelani Maposa vanoti kukunda kwakaita France mumutambo mukuru uyu kunoratidza kuti chikwata ichi chakasimba zvokwanisa kutora mukombe mukuru uyu.
France ikuhwina iko yaita zvikuratidza kuti mutambo uyu wanga uri final. France ndiyo ichatotora, ndiyo inofanira kunge ichitotora mukombe.
Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti hapana aitarisira kuti France ingasvike mufinari, vachiwedzera ivo kuti payave apa yave kunotora mukombe.
Kutanga kukunda kwayakatanga kuitaka nemawenera vari kuitaka nemaplayers avakatakura vambana na Mbappe, aiwa varagidza kuti aiwa inyanzvi dzebhora zvokutoti izvo zvichatongosara kuti vatore mukombe uyu.
Asi kunyange hazvo France yakakunda mumutambo uyu, ivo pachavo vanobvuma kuti izvi hazvina kuuya nyore sezvo Belgium yakarwisa semvumba. Belgium yacho ingadai yakakundawo mumutambo uyu dai vakashandisa mikana yakawandisa yavakawana, asi panzvimbo yekurovera mabara mugedhe yaida kuita bhora rekufamba naro mumambure. Aka kanga kave kechipiri munhoroondo yeBelgium kusvika masemifinari eWorld Cup. Asi iyi yave nhoroondo sezvo France yave kutarisira finari uyezve nekutora mukombe weWorld Cup wayo wechipiri mushure mekumboita izvi muna 1998. Mumutambo uriko na 8 PM nhasi weCroatia neEngland, Croatia iri kutarisira kuna Luka Modric kuti ikunde England. Croatia ine vamwe vatambi vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Juventus, Inter Milan ne AC Milan. Ukuo England iri kutarisira kuna Harry Kane kuti ipinde mufinari nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.